mumwe mugari wemasvingo vazivanai kereke vanoti vagusha vakashanda zvakanaka nevamwe vavo izvo zvakaita kuti guta rive nebudiriro uye richiwana mibayiro yakawanda yekugona kufambisa mabasa aro
hai ndinoti kuritaya kwavakita vagusha vanga varitaura kereke kwedu ndinoti guta redu remasvingo tarasikirwa nemunhu aishanda nesimba nekuti aiva munhu aiteera zvichimo zvevanhu vachiitawo basa rake munza yaanotarisirwa kuti aitewo basa rake bhozi tikatarisa masvingo iguta ranga rakachena zvikuru risina tsvina yakawanda ende masvingo rikada kutarisa iguta risina kumbowanikwa mune mvura yakasviba yataimwa even nango mukatarisa kune dzimwe nzvimbo pataiwanikwa kuchinzi kuana gweru harare kwaita outbreak yecholera netyphoid nenyaya yemvura mvura dzadzakasviba idzi kuno kumasvingo hatina kuwanikwa tichibatwa nezvigwere izvozvo
muzvare jina posai vatsinhirawo mashoko avakereke vachitiwo vagusha vaigora basa ravo uye vanofanira kuremekedza nekupiwa penjeni ine chiremera senzira yekuvatenda basa ravakaita
shanda zvakanaka pavakanga vari mukanzuro satown clerk tinoimba kuti vachapuwa mubayiro wavo papenjeni yavo wakakura vakaita development yakakura chaizvo muno mumasvingo vakaita kuti guta redu remasvingo rive guta rakanaka
asi vamwe vanoti vagusha vakatadza kubata chigaro chavo vachitadza kushanda zvakanaka nevamwe sezvo vaibuda pachena kuti vaitsigira ZANPF izvo zvakazoita kuti vagare vakanisana nemakanzura ebato rinopikisa reMDC mumwe mugari ane maonero akadai ndevagift chiri mudondo avo vanoti hofisi yavagusha yaisavatenderera kuita zvematongerwo enyika vati kusarura kwavaita nekushanda navo zvakakanganisa zvikuru basa ravo
vanga vari munhu anga akarerekera kubato ranga riripo reZANPF havanga vari open chaizvo kutotaura kuti inini musangano wendosapota zvinova zvinhu zvasingafaniri nepositeni yavo yepublic office ndo vanga vari mukuru mukanzo zvoratidza kumashure uku vaimbotombokwizirana zvakanyanya nemamwe mameya aivapo nekuda kwekuti vanga vakanyanyorerekera kune rimwe bato hazvine izvozvo nokuti kuda nokuti ndokwavaibva upfu hwavo here kana kuti chii asi zvinoratidza sokuti ukavaongorora zvakanyanya pane ukama huripo kune vaya vanga vari vatungamiriri venyika venguva iyoyo
vagusha vanonzi vainisana nemakanzura emdc pamwe nameya wemdc mushakabvu waalois chaimiti avo vakatombovamisa basa kwenguva pfupi vazodzoswa havo pabasa mugore ra2008 mushure mekupindura kwebazi rezvemutongwa kwematunhu vamwe vagari vemasvingo vanoti vanga vasiri kufara nemaitiro avagusha ekusateerera makanzura avakasarudza ivo vagari kuti avamirire zvido zvavo vamwe vanotiwo vagusha vakaisa nyaya dzematongerwo enyika mubasa muna 2011 apo vakaramba kubhadhara vashandi sechisungo chakanga chaitwa nekanzuru izvo zvakazoita kuti kanzuru itorerwe motokari neimwe midziyo zvichitevera kukundikana kwayo kubhadhara vashandi zviri pamutemo mumwe mugari wekurunyararo west vahadhaivhe mapungure vanoti vagusha vaisagona kubasa ravo uye vari kusiya zvakawanda zvisina kupedzwa
isu vagusha havana kutishandira zvakanaka kubva zvavakashanda muno munhu wanga asingagoni kuengeja nevanhu kana kunguva yekutaura nevagari vanga vasina even pasocial media kana paichapo chaipo iko zvino tikazvitarisa vagusha munhu yavo kuti vachishanda vaita zvoti vari kushanda vakamirira rimwe bato rezvematongerwo enyika iyi
asi sachigaro wemasvingo united residents and ratepayers alliance kana kuti mura vatomas mbetu vanoti kunyange hazvo munhu wese ane zvaanombotadza vakashanda navagusha zvakanaka vachitaura parunhare vari nomusangano kukwekwe vagusha vati vari kuenda kunozorora vakafara nekuti vakasiya vasimudzira guta remasvingo uye vanotarisira kuti achavatsiva achasimudzira guta kumberi vagusha vakashanda kwemakore makumi matatu nerimwe mukanzuri yemasvingo munzvimbo dzakasiyana-siyana vakaitwa munyoro weguta muna 2004 basa ravakanga vachiita kusvika pavakaenda kumudyandigere izvo zvinoreva kuti vashanda semunyori weguta kwemakore gumi nemana ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.